Yo mo curry. A bad tune from Miku curry. Aisinya adikita kusasa zwe iwombe Asikana vada homwe, asikana vada hombe Aenda mbiri levels, ava furira hombe Baita mbiri baba harare ni mota hombe Pungwa zema zima imu nongo funga hombe Kuditire mari anotora figa hombe Hansi bakumana varefu ndivo vane hombe Asikana vote kudu size, ndo size hombe Pachadi majaya pada kumana va hombe Idiki idiki ende ihombe ihombe Hombe ndo inoita unzi urimu hombe Ende hombe ndo inoita ukwane bava hombe Pane team diki Poita team hombe Injini tzidiki ne injini tzihombe Master madiki poita master mahombe Makambani madiki ne makambani mahombe Hombe ndeze munda murefu munda muhombe Rangarira dewa moyo mochina muhombe Tiripo inyaya dika isi nyaya hombe Nina marive minana marive shi hombe hombe Unochiwa haiti kana usina hombe hombe Ndo inonzi isa picture timbo iwone Hii ane hombe Mota hombe Imba hombe Muhombe hombe Aisi nyaya diki za kusasa zwe iwombe Asikana vada homwe, asikana vada hombe Aenda mbiri levels, ava furira hombe Baita mbiri baba harare ni mota hombe Kumbwa zema zima imu nongo funga hombe Kuditire mari anotora figa hombe Hansi bakumana varefu ndivo vane hombe Asikana vote kudu size, ndo size hombe Pachadi majaya pada kumana va hombe Idiki idiki ende ihombe ihombe Hombe ndo inoita unzi urimu hombe Ende hombe ndo inoita ukwane bava hombe Pane team diki Poita team hombe Injini tzidiki ne injini tzihombe Master madiki poita master mahombe Makambani madiki ne makambani mahombe Hombe ndeze munda murefu munda muhombe Rangarira dewa moyo muchina muhombe Tiripo inyaya dika isi nyaya hombe Ndina marive minana marive shi hombe hombe Unochikiwa haiti kana usina hombe hombe Ndo inonzi isa picture timbo iwone Hii ane hombe Mota hombe Imba hombe Muhombe hombe
Sas vibrisha, sas vibrisha É o Sas vibrisha, o Chakura
Yo young boy
Shuf Quality gas Mr. Allen
Vá hombe